Vamnanga Gwavati, vari kupasek, shakava kunengo zeparamende, vachiti wacha zopo pungwa zavo nezvigaro iri muswe muvhuro.
Observations. But beyond that, they've also compiled the debate in Parliament, which can give you the insight of the feelings by members of Parliament.
Vaisa fungwa zao pa gwaro remiganu, asipa mzoro pa izozo, pava vaisa gwaro renaurirano pakati, ya gaitwa mparamende kuti, muone kuti nengo jedare, tino zosei nevi gwaro iri.
Vachita ora mshireme kutambira gwaro remiganu iri, sachi gwaro wesek, amai Priscilla Chigumba, vati wacha noongorora fungwa zakapiwa nevi gwaro iri, vo gadzirisa pavanofunga kuti panda kugadziriswa.
Vaitarisa toiongorora, toona kuti ndepapi pavaine nyaya yekuti kana kuti pamwe takakanganisa kuti 1 plus 1 ndi 3 kana kuti 1 plus 1 ndi 4 ndozvatiri kunonotarisa togara pasi kana tatarisa togara pasi patinenge taonawo kuti apa pakakanganisika tinopasi kwati dzasi pasina kukanganisika tinopasi yapakadaro nekuti bumbiro remutemo rati isu veZimbabwe Electoral Commission ndisu tine tsvimbo yatapiwa yekudhara miganu yemawodzi nemaconstituents. Tichaita saizvozvo tichitedzera bumbiro remutemo.
Vawedzero vachiti vari kutarisira kuti kupera kwemwedzi uno vanenge vapedza kugadzirisa gwaro rekutarwa kwemiganu iri. Vachibvunzwa pamusoro pezviri kunyunyutwa nemapato ezvematongerwo enyika pamwe nedzimwe nyanzvi mune zvesarudzo pamusoro pekwavanoti kusatevedzerwa kwebumbiro remutemo enyika iro rinoti vavhoti vanofanirwa kuva vakaenzana mudunhu rega rega kana kuti constituency, uye izvi zvikasaitika havafaniri kuva vakawandisa kana kushomeka kupfuura zvikamu makumi maviri kubva muzana. Amai Chigumba vati
manhamba kusiyana kwemanhamba 20% kune vari kunzwisisa kwoita vasiri kunzwisisa, kwoita vari kunzwisisa asi vari kuda kuti zvingonetsa. Ehe, asi ndataura ndikati isi tiri kunonotarisa patanongedzerwa kunzi apa panenge pakakanganisika tiri kunonodzokorora. Handiti kubvira tiri grade 1 taiita dzokorora, tiri kunonodzokorora kuti tione kuti zvechokwadi pano pakakanganisika here.
Nyanzvi mune zvesarudzo uye vaimboshanda nesangano rakazvimirira rinonzi International Foundation for Electoral Systems vafarai mukuta vaudzawo Studio 7 kuti zvakakosha kuti zeki gadzirise zvinonzi zvinoda kugadziriswa neparamende pamwe nevari mune zvematongerwo enyika.
Vakava nekorokodzo yakabva kumapato anotipisa, yakabva kupariamendi, yakabva kuvanhu vakazvimiri yavo vachiti pane pakawanda panoda kugadziriswa sapamwe pasingarambwi kokuti ine constituency ine vanhu 22,000 ine 15,000 asi inoita 23,000 veiti haingagoni kurodza zvakadaro. Inofanira kuti zvakapiwa nead hoc committee yakatarwa yepariamendi nemariko nebinenge akapiwa nepariamendi agadziriswe kuitira kuti patazadzo yedu inoyatoitwa mune zvakanaka.
Vatiwo mukugadzirisa zvinoda kugadziriswa seki inofanirwa kuzviita nenguva kuti miganhu ishandiswe pasarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Bumbiro remutemo yenyika rinoti gwaro rekutarwa kwemiganhu rikasabudiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa, miganhu yakashandiswa musarudzo dzapera ndiyo inoshanda. Bumbiro remutemo yenyika rinotiwo gwaro rekutarwa kwemiganhu iri rinodzoserwa kuseki kana raziwa neparamende pamwe nemutungamiri wenyika kana pachinge paine zvinoda kugadziriswa. Asi zeki ndiyo ine masimba ekubudisa gwaro remiganhu rinozoshandiswa pasarudzo kana kuti final delimitation report. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.